Vamunangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vechidiki vakawanda munyika vari kushandisa zvinodhaka zvinonzi nehanzvi munyaya dzezveutano zvave kukanganisa pfungwa dzavo. Pakurwisa dambudziko iri, vamunangagwa vati hapana anofanirwa kunzi ari pamusoro pemutemo.
Blood laws must be flushed out and the supply chains destroyed. On their part, communities both in urban and rural areas.
Vanotengesa zvinodhaka vari kufanirwa kufumurwa vabatwe nemutemo uye nzira dzavanotengesa nadzo dzinofanirwa kuvharwa. Nedivi ravo vanhu mumadhorobha nemumamisha vanofanirwa kurega tsika yekuchengetedza vanhu vanotyora mutemo. Ndinokukurudzirai tose kuti tishande pamwe nemapurisa uye nevamwe vezvemutemo kuti tipedze dambudziko iri.
Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka. Zviri kushandiswa zvinosanganisira mutoriro, dombo, guka nezvimwe. Vamwe vari kushorawo hurumende vachiti haina zvakawanda zvairi kuita kusunga vanotengesa zvinodhaka. Asi mapurisa ari kuti ari kusunga vanhu vakawanda. Vamunangagwa vakurudzirwa vechidiki kuti vaite mabasa anosimudzira nyika yavati yakauya neropa.
I urge you to continue working hard for our great motherland, Zimbabwe.
Tinokukurudzirai kuti murambe muchishandira nyika yedu zvakasimba nenzira inoratidza kuda nyika yenyu zvizere. Rambai zvose zvingade kuitwa neavo vanoda kukupatsanurai uye kupatsanura nyika yedu.
Mutungamiri wenyika vatorwa mukana uyu kuparura chirongwa cheZimbabwe Digital Skills Program, icho chanzi chiri kuitwa nerubatsiro runobva kunyika yeUnited Arab Emirates, chichadzidzisa vechidiki vanosvika miriyoni nezviuru mazana mashanu zvirongwa zvakasiyana-siyana zvemakombiyuta kusanganisira coding. MuZimbabwe, dambudziko guru riri kusangana nevechidiki nderekushaya mabasa. Makambani mashoma achiri kubayira vanhu zvitupa ave kuvharwa kana kuti ari kugumura vashandi. VaFreedom Rechu vanoyesa chigaro wevechidiki mubato reZANU-PF vati vafara kuti kucherechedzwa kwezuva iri kwaitwa muBulawayo gore rino pamwe nekuparurwa kwechirongwa cheDigital Skills Program.
Zvakakosha chaizvo kuti mayuthi ave neutesho ihwohwo kuitira kuti vaita mabasa avo emaoko vaite mabasa etechnology vachishandisa michina yechizvinozvino.
Mumwe wechidiki Tinaye Dube atiwo chirongwa ichi chakanaka akati,
sevechidiki ndinotarisirawo kuti pave nekuenzaniswa kwemikana pachirongwa ichi pasina kuti zvona kana kuti kutarisa kuti munhu anobva kubato ripi rezvematongero enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo nezvezuva ranhasi, nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSwithen Chiroodza vaudza Studio 7 kuti zuva rakadai rakanakira nyika yose asi rinozovhiringidzwa nekuti
sezvaitika nhasi nedzimwewo nguva vezanu vanobva vatora kuita zuva renyika yese vobva vatora voisa muhomo voita zuva rebato ravo.
Zuva reNational Youth Day rakatarwa mugore ra2017 uye gore rino range richiitwa pasi pedingindira rinoti Empowering Youth, Securing the Future. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.